kuno United States kune mutemo unonzi antitrust law. Mutemo iwoyo unotiwa hapana company imwe chete inodominata mabasa mama business. Yakaitwa kuma 1990 panguwa ye company ya inzi Standard Oil. Saka Google kana uchita search kana uchitsvaga chinhu pa internet unoenda through Google. Google manje ndio ino dominate search pa internet. Mamwe makampani aku angaita kuitawo masearch awo awachakwanisi kukwikwidza neGoogle kuti Google yakurisisa chaizvo. Saka Department of Justice iri kutiwo Google wanyanya kukurisa hauchape mukana mamwe makampani anoda kuitawo masearch. Saka Google pamutemo iyo inofanira kuti ningirikwe ipo mamwe makampani mukana wekukompyuta. Google ne Facebook dziri tube dzemakampani iwayo wanoona 60% dze advertising mari advertising ngekuti paunoita search ka Google inoona mari pakusechwa pacho ipapo.
Tinotizve kuda America zvainoshandisa market economy kana kuti capitalism kubudirira kwekambani ndio kunodiwa sei vachirangwa kuti kambani yavo yabudirira zvikuru.
Ya market economy iripo ndiyo makambani anzvimo haadi kuti mwe kambani kurisi kana mutite mabhazi anoshanda anoita kwakati imwe kambani mabhazi imwe ndo ine mabhazi akawandisisa anofamba munobva kuwana unofanira kuti kukweni kukwikwidzana kwakafanirana. Hapana kambani imwe chete inobvumidzwa kuti ichade kukurisa zvekuti inoshayisa mamwe kambani mukana wekukompita.
Saka Google inonzi iite sei apa yoita sei manje iyo yakabudirira kudaro.
Pane maoptions mairi. Imwe ndeyekuti mamwe mabasa anoitwa neGoogle asaitwe neGoogle ba apuwe imwe kambani. Zvakafanana nekuti kana mabhazi zvako anobva kuHarare achienda kuBurawayo awandisa. Break up ndeyekuti ukabva kuBurawayo uchienda kuHarare haupike mapassengers ukwero, haupike mapassengers ukwekwe, unongoenda kwadaro. So ndo kunonzi kupatsanura kambani kuti isakurise manini. Ndo zvikuitwa pane zvimwe zvigugulu zvainoita. Zvairi kunzi usaiteba chipa mamwe makambani mukana.
Ko izvi zvinoreve kumunhuwo zvake nai Professor Mukasa?
Hapana zvazvinoreva. Uku kurwisana kwewakuru wako kurwisana kwemakambani hapana zvazvinoreva feka. Ngavarowane vari kusoroko imi moshinwa maheu enyu mukiti makanyarara.